Amai patients maltatini, mzimai anumakure makumi matatu nemasere, uye vachigara mbukure kwa mchaendepi, kumaruwae kwa mndanda, pasipashe mapungu ana kuchipinge. Amai maltatini vaive nemisha wawo wakanaka, asinde muwe wanu wakawanda wemu nzumbo ii, vanemisha yaka paradzwa nedutu mpengo recyclone idai korera kapera. Kunyange hazo pale nenguwa inovura gore izu zaitika, vano tinekuda kwe kuoma kwa kaita zunu mnyika, avasatu wakwansa ugadzirisa msha wavo zwizere.
Tangatine imba yanga yaka hiri kumkuzasi, yanga ine two rooms, yaka destroy ene cycle ni daisho kuti haito iti kuti iripeo yanga hiri ya mapangu, hiri kumusole yanga hiri ezu jina, yanga ine 3 months ya pera kwa hakwa, mukayona yane two mapete enpa hiri, kutirikungo gazirisa gazisa pa shoma, jenirane kuon pa shoma, pa atino ona, kuri kuda kuti tionepe kugara, saka mpari zunezu, atina musha wakana suku kwa anakana kuti wa musha watino kutika na nduo na kuti tigare ne muri, zekuti kuti kawia futi mfura kana nguwa etashuka ene ichirimo, tineke titorine hana pama wako zekuti.
Amai matatino anobatira murume wawo kuriritira muri, nekuita mabasa epa musha akasiana siana kusanganisira kurima. Asiwano tukuva pakaitika dutu mpengo idai, utano wawa una kuzomira zvakanaka vachitizve vaitadza kuenda kuchipatara kunoona chiremba nekuda kwekushaya mari. Amai matlatini ndomwe wevanhu vekwa mindanda vakakwanisa kuonekwa nachiremba pachena munguva pfupi yapfuura pasi pechirongwa chinotungamirwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO cheZimbabwe Dai Recovery Project, icho chinobatsira kuendesa madhokotera navana mukoti kuti vanoona vanhu munharaunda dzavanogara.
Takaita dambudziko rekutanga kurwara nekunge dzimba dzangu dzadestroywa necyclone Idai. Ndopakatanga kuita dambudziko reside remusoro wangu kurwadza zvekuti handichakwanisi kutakura zvinorema kana kufamba rwendo rwakadai sekuenda kukliniki kwatinobatsirwa kwoda 5 to 6 kilometers kuti ndigumeyo. Apo kunenge kuchidiwa zvemare, apo hakuna chiremba kuti ndiende kuhospital kuna chiremba, zvinotoda mare yakawanda zvekuma 5 US kuenda, 5 US kudzaka. Saka zviro zvinondiremera kuti ndirapwe. Saka ndadakara ndaona Idai Recovery vachiuya nachiremba kunzvimbo yekwedu kuti vatirape.
Mumwe mugari wekwa mindanda muzvare Yuli Moyo vakakwanisa kubatsirwawo pasi pechirongwa chekunza utano kuvanhu ichi. Muzvare Moyo vanoti vange vavewo nenguva vasinganzwe zvakanaka asi vasingakwanisi kuenda kuchipatara nekuda kwekushayiwa mari yekufambisa.
Ndanga ndatova nenguva ndichirwara makumbo muchesti asi ndisingakwanisi kuenda kunoona chiremba nekuti mari uye transport nenguva yekorona kudai zvinhu zvakaoma. Saka ndisingakwanisi kana kuenda ikoko asi kuburikidza nachiremba namukoti wauya kunoku ndoti nyasha dzamwari dzatawanirwa mukati menzvimbo ino. Saka ndanzwa kufara nekuti ndarapwawo ndikabatsirwa ndikabatwa zvakanaka uye nemishonga ndawana mishonga yangu yese ndanga ndichida. Saka ndafara chaizvo.
Chipatara chikuru chiri pedyo nekwa mindanda ndeche Mount Selinda Hospital, icho chinoye makiromita anopfuura makumi maviri kubva munzvimbo iyi. Kwenzi Clinic ndiyo inoshandiswa nevanhu vakawanda vemunharaunda, asi sezvinowanzokuitika muzvipatara nemakirinika emunyika kunyanya yekumaruwa. Pakiriniki apa panowanzoshayikwa mishonga sezvakatsanangurwa naDavid Makuyana, mumwe mugari wemunzvimbo iyi. Vamakuyana vanoti vave nenguva inopfuura gore vachinzwa nzeve nemazino uye vakakwanisawo kubatsirwa pasi pechirongwa ichi.
Pandaimboenda pakiliniki yedu iri padhuze taingoendepo tichibatsirwa, asi nenyaya yekuti mishonga dziri kungonetswa mazuva ano muchipatara tainga takarifeiwa kuna dokta kunova kuchipinge kunoda 45 kilometers kuendeko. Saka nezvibinga idzo zvaitinetsawo tanga tichingoerengera nekutsvaga masende acho because kunodiwa maconsultation fees nezvekuzobhadhara. Saka pandangonzwa kuti achiremba vachauya vachizobatsira uye zviri pachena ndafara kuti ndaonaiswa mukana wekundoona chiremba akanzwisisa nyaya yangu yemarwadzo endinawo uye mishonga yacho ndangoiwana yose yanga yanyorwa ipapo.
Gwaro reZimbabwe Vulnerable Assessment Committee, ZIMVAC, rakaburitswa muna kukadzi wegore rino, iro rinonzi Food and Nutrition Security Update, rinoti zvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana zvevanhu vanorarama neutachiwana weHIV AIDS munyika zvinosiya chirongwa cheantiretroviral therapy kana kuti ART nekuda kwekushaya mari yekufambisa kuenda kunotora mishonga iyi kuzvipatara kana makiriniki avanofanirwa kuwana mishonga iyi. Kushaya mari yekuenda kuzvipatara idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika. Mukuru wechirongwa chezep kuchipinge Dr. Nyasha Musia vanoti chirongwa chakadai chinorerutsira veruzhinji vanoshaya.
Ma services atiri kupa angofanana neanopiwa muchipatara kuma outpatients department akaita se kupa mushonga kune vanhu vane zvirwere zvakaita se sugar, BP nezvimwewo zvakadaro. Tine tichivapa mushonga. Uyo vamwe vane zvirwere zvekuti munhu anenge asingade mubhedha anogona kurapirwa ari kunza achidzokera kumba kwake. Tinorapa uye nekupawo ruzivo runoenderana nekudzivirira zvirwere munharaunda dzevanhu vakavhiringidzwa neidai. Tinoedza kuda kubatsira vanhu vasingakwanisi vakabatikana kuti vakwanise kusvika kuzvipatara.
Mushandi musangano reWHO Muzvare Noria Pasi vanoti chirongwa ichi chinodzidzisawo vanoshanda mune zveutano nezvechirwere cheCovid vozodzidzisawo veruzhinji.
Tinodzidzisa vashandi vedu isu pamwe chete neveushandi vehurumende vanoshanda muutano vakaita sana mukoti, vana chiremba, vana tsanana. Tinovadzidzisa yatinoti infection prevention and control. Kuzvidzivirira ivo pachavo vasabatwa neCovid uye ivo vasapa COVID kune vanhu vavanoshanda nawo. Uye vanodzidziswawo inonzi case management kuti kana vachinge vasangana nevanenge vachirwara nechirwere ichi vanovarapa sei.
Chirongwa chezveutano ichi chakatangwa muna kukadzi wegore rino nerubatsiro rwemari yekuAmerica inosvika miriyoni imwe chete yakabva kuWorld Bank uye chiri kuitwa kuchipinge nekuchimanimani. Chirongwa ichi chiri kusiya vanhu vakawanda vachinyemwerera nemufaro sezvo chiri kuvabatsira munguva yavanenge vasingakwanisi kuzvibatsira nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nedzeutano. Ndakamirira Studio 7 pamundanda Primary School kuchipinge, ndini Kudzanai Musengi.